Bana chiremba vavati zviri pachena kuti hurumende haina hanya neutano hweveruzhinji sezvo zvichemo zvavo zvava nemakore akawanda hurumende ichivimbisa kugadzirisa asi pasina chinobuda. Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Amos Sopo vati hapana chine musoro chakabuda panhaurirano dzavakaita nehurumende. Vatsopo vati nekuda kwekuti vanoshanda muzvipatara zvinorapwa vanotambura vanorwadzikana zvakanyanya kuti vari kufirwa nevarwere vavanofanirwa kunge vachibatsira nekuda kwekushayikwa kwezvekushandisa muzvipatara.
Zvishemo izva vakatipindura nenzira isina kutifadza, vaingoti tiri kutarisa mazviri. Asi zvimwe zvezvichemo zvakabva muna 2014 hapana kana imwe chete mhinduro yatakawana. Zvinokonzera izvo kuti machiremba akati hatichakwanisi kutirambe tichishanda. Zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kushayikwa kwezvinhu zvekushandisa muzvipatara. Machiremba ari kushanda asina zvokushandisa. Zvimwewo zvinova izvo magulovhosi nezvimwe zvakawanda nemishonga. Unoona munhu iwe wechiremba unokwanisa kutaura kuziva kuti chii munhu ari kurwara nei. Asi hauna mushonga wacho wekumupa, unomunyorera kuti anotsvaga kumwe. Ende vanhu vano vatinorapa vazhinji vamwe vacho vanenge vasina mari dzekunotenga zvinhu izvozvo. Saka chiremba zvinokurwadza zuva nezuva uchiona varwere vako vachifa usina mabatsiriro aungavaita nenyaya yekushayikwa kwezvo.
Vatsopo vatiwo vanoshungurudzika zvikuru nemari yakawedzerwa nehurumende masenzi makumi manomwe nemashanu chete paawari imwe chete. Vana chiremba vari kuda kuti mari yavanoshandira paawa imwe chete isvike pagumi remadhora kubva padhora nechidimbu ravari kuwana pari zvino.
Tine mashandiro atinoita ekuti tinoshanda kwenguva yakareba zvakanyanya chiremba usiku nesikati. Maawa iwayo atinoshanda takange takavimbiswa kuti achabhadharwa $10 per hour anonzi on call. Asi nanhasi kubva 2014 tichingotambira $50 per hour on call. Asi tiri kuti izvo hurumende takaiti ngaitiwedzerewo kusvika pa$10. Minista wakabuda pamberi pevanhu vachitovawedzera ne50%. 50% zvinoreva kuti wakatiwedzera 75 cents kuti tiendesa pa$2.25 per hour inova iyo iri kurambwa nemachiremba. Saka nhasi uno tiri kuratidzira titi tinzweiwo vanhu veminista, kana mine rudo nevanhu ibasa renyu rekuti mugadzirise zvinhu izvi. Tidzokere kubasa tibatsire vanhu. Isusu ndo zvatinotoda zvekubatsira vanhu. Asi panguva ino tiri kuti ngavatigadzirirewo zvinhu izvozvo. Muzvipatara mowanikwa zvinhu zvekushandisa nemishonga. Votibhadhira mari dzedu idzodzo dzatinoshanda maawa aya. Tinodzokera kubasa kana nhasi chaiyo.
Mumwe wavana chiremba vanga vachiratidzira vangoda kuzivikanwa nezita rekuti Dr. Jessica vati sevanhu vasinawo mari vanorapwa pazvipatara zvehurumende vanoda kutiwo zvipatara izvi zvive nezvekushandisa zvakakwana. Dr. Jessica vatiwo kushanda vasina zvakakwana kuri kuisawo utano hwavo panjodzi.
Tisusuka tiriwo varwere tinodawo mahospitals ari nayo nekuti zvinotirwadza kuti patinoenda muchipatara ka kunyange munhu akauya uchiziva zvaunofanira kumuitira but hapana zvinhu zvaunofanira kushanda zvaunokwanisa kushandisa kuti mubatsire. Saka tinogumisira tangova machiremba ezvii and zvakafanira ipapa rinoti kana pachipatara parenyatwa ukarwara ndizomisa mwari yangu andaishanda naye akabayiwa after anga achida kubatsira imwe patient yanga HIV positive akabayiwa and aifanira kupuwa yatinoti post exposure prophylaxis tiri pacall and he had to pay kuonekwa kukazva uto ari pabasa. He had to pay the $15 he had to go through the whole thing uku wabayiwa uri pabasa. And for me hazvinonditsva zvakanaka kuti one akuvara ari pabasa for someone ari HIV ari kufanira kupuwa post exposure prophylaxis but akunonzi nonobhadhara kuaccount to pay for that.
Izvi zvatsigirwa naDr. Lina Mambondiani avo vati vanoshandira kuchipatara cheHarare Hospital. Dr. Mambondiani vati kwavanoshandira kana mvura chaiyo inonetsa kuwana.
Konzero chendaita kuti ndiratidzire mvura ranhasi ndeyekuti titaridzire tida kutaurira hurumende kuti tiri kudawo kuti vachinje muzvipatara zvedu. Muzvipatara zvedu hamuna mishonga hamuna zvekushandisa ini tinoshandira kuHarare Hospital hakuna kana mvura chaiyo yekuti varwere vageze nayo kuti tiri kuda magloves hakuna magloves ekushandisa mishonga chaiyo pakaitika emergency munofanira kutofonera hama kana itori 2000 kilometers away kuti aunze nemishonga inedzi dzinofanira kushandiswa ipapo. Saka tichemera
on airtime tichemera hama.
Saka tichemera kuti at least kuti mama hospitals yedu ngagara atori equipped
Vanotaura vakamirira Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mtholi Singwenya, vati havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa.
Kusiza salari yagara isingatengi hakubatsiri. Instead of kuti mutitretene mafanira kungotaura nesu mutiudze kuti munotigadzirira nyaya dzedu rini uyezve muzviite pabepa. Because ukasiza salari hazvirevi kuti matiresi iwawo ndoachatenga mishonga kuzvipatara. Matiresi handiwo anoenda onorapa mapatients. Matiresi handiwo anotengera mhuri yangu chikafu ini. Saka zvematiresi zvatinei nazvo izvi kana zvichida kudzinga zvakaita zvekudzinga. Asi dai vanga vari vanhu vachiratidza kukuru chaiwo nekuumbika nemunyatsoradza kuti vane chido nezvinhu zveutano ingadai vagara pasi nesu vagadzirisa nyaya chari kutsvaka. Ngavaite basa ravo vaparire nyaya, ngavasamirira kuzoudzwa nesu kuti takuda kuti vaite basa ravo, ngavaite basa ravo. Kana ivo vazonyatsoratidza kuti vakavimbika uyezve vane ushingi nenyaya dzeutano, vachazotiudza toungana totaurirana.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yavana chiremba. Asi hurumende inoti iri kuedza kutaurirana nana chiremba ava kuti vadzokere kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadiza.